This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tunosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu ndira 14, 2015. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Hurumende yabvuma kekutanga kuti purazi remanzou riri kuzotorwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri kushushikana zvikuru kuti pachinhano chekuremekedza kodzero dzevanhu, hurumende ndiyo iri pamberi mukutyora kodzero dzevanhu kudarika ani nani zvake munyika. Kunetsa namuZanu PF kotsveriridza vanga vakanyarara vachibuda pachena kuti Zanu PF haingatasvwi sebhiza navana Masvike Zuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yabvuma kekutanga nhasi kuti purazi reArnold Farm rinozivikanwa nerekuti Manzou riri kuzotorwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Izvi zvaburitswa negurukota rinomirira Mashonaland Central vaMartin Dina, avo vatenda nhasi kuti amai Mugabe vakaisa tsamba kuhurumende yekuti vanoda kuchengeta mhuka papurazi iri. Vadina vaimbenge vati amai Mugabe havanei nechekuita nekuputswa kwedzimba dzevanhu papurazi iri, uko kwakatanga kuitwa nemapurisa svondo rapera. Vagari vepapurazi iri vakaudzawo Studio 7 kuti vasori nemapurisa akavaudza kuti amai Mugabe vainge vati havadi kuona munhu mupurazi iri kutanga mangwana. Vadina vati kutanga svondo rinouya mupurazi umu munenge mave neshumba pamwe nenzou. Izvi zviri kuitwa kunyange hazvo dare rainge rati vanhu ava vasabviswe papurazi iri pasina kuwanirwa kumwe kwekuti vaende kunogara. Blessing Zulu weStudio 7 abata vadina ava vanotsanangura.
Kune nzvimbo inonzi Baradzanwa ikoko inoyera, nzvimbo inonzi Shavarunzi inoyera. Saka hazviite kuti zviyerwa zvedu zvinotiita kuti tive vanhu vemuZimbabwe vanhu vechitema zvikanganiswe nenyanya mbiri kana nhatu kwete. Uyezve tiri vehurumende ine oda, hurumende inoti vanhu vanofanira kugariswa kana mari marokesheni, panoitwa marokesheni apa, panoitwa masoro apo, panoitwa Zimbabwe, panogara mhuka apo. Hatina donga watonga kwete. Saka vanhu ivavo kutedza mutemo vari kuenda. Izvozvi kutaura kwandaita National Park yatovapo, tanga kutoisa mafenzi, tanga kutogadzira kwese kumwe kuti mhuka dzinge dziripo. Tanga kusvondo rinouya kure nguva tova nenzou sezita rekuti manzou. Taisa shumba ikoko tobva tapedza nenyaya iyo. Hatisi kudzoka mashure mwana wamai pane nyaya.
Asi ko mashoko anga aripo ekuti purazi ranga achida kupuhwa amai Mugabe?
Chokwadi mai Mugabe vakaitawo application yavo varane sanctuary iyoyo nokuti iri pedo nepavanoita nherera, pavanochengeta nherera. Application iyi tikaipuma inzvimbo yehurumende. Saka tikapedzawo kupedza nezvevanhu nekuisa mhuka, tinovapa mukana wokuti varane nzvimbo iyoyo vachichengeta mhuka idzodzo, dzichibatsira kuonekwa nevana vari kuchengeta, kubatsira kuunza tourism nekubatsira zviyerwa munyanyanda zviripo. Vane kodzero semunhu wese weZimbabwe kupindawo mune zveupfumi weZimbabwe zvakafanana nekuchengeta mhuka. Havarambidzwe zvachose.
Vanga vari gurukota redunhu reMashonaland Central vaMartin Dina vari parunhare mubhindu rana Blessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, gweta riri kumirira mhuri dziri kudzingwa pamanzou idzi vatoenderai Batasara, vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vanoti vari kudzokera zvakare kumatare kana vanhu ava vakabviswa nechisimba vasina kuwanirwa kwekuenda.
kumanzo kune nyaya inosuisa Blessing asi isusu tinoti kotoda yatakawana musi weMonday asatana tsona humbo hunoratidza kuti kotoda haisi kuda kuteererwa tinonzwa hedu kuti kune nyaya yekuti kunoda kuunzwa mhuka kuti dziiswe muconservancy imomo munational conservancy but isusu zvatiri kuda kuti tiedza kuita ndezvekuti musi weFriday nyaya yekutyora iyi court order yecondemned of court ichanzwikwa tichada kuti titaure futi pamberi pedare nenyaya iyo yatiri kunzwa yekuti kunoda kunzi kuunzwe mhuka isusu tinofunga kuti kana kutunzwa mhuka kadzinofunga kuti dziuye mugame park yagadzara iripo inonzi Manzou Game Park. Manzou Game Park yakasiyana neArnold Farm. Saka mhuka idzi kana dzigaradzo muManzou Game Park isusu hatina mhosva nadzo. Tinokwanisa kugara vanoisa fenzi yavo dzogara imomo. Isusu maclients edu anongoramba aripo paArnold Farm kusvika pawanikwa kotodha yekuvabvisa kana kuti vawanirwa kumwe kwokuenda vapiwa maoffer letters.
Ivo vadinha vati pane nzvimbo dzanga dzatowanirwa vanhu ava kuti vaende vakawanda vari kunzi vakatoenda ivo vashoma-shoma ava ndo vari kunzi vari kuda kuomesa musoro ichokwadi here?
Hachisi chokwadi vanhu vari kunzi vakaenda ava ndevanhu vakabviswa futi zvisiri pamutemo muna machi gore rapera isusu tisati tapindira panyaya iyi ndo vanhu vakangonosiyiwa kunonzi kuLazy Farm kuvanhu ivavo havasati vatombopiwa nemaoffer letters.
Gweta riri kumirira mhuri dziri kudzingwa paManzou Farm vatonderai Batasara vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Sangano rinomirira magweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri kushushikana zvikuru kuti pachinhano chekuremekedza kodzero dzevanhu hurumende ndiyo iri pamberi mukutyora kodzero dzevanhu kudarika ani nani zvake munyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri vaZimbabwe Chimbwa vati gore rino rakatanga zvakaipa chose hurumende ichitsimbirira kodzero dzevanhu apo mapurisa akazvindikita nekutandanisa vanhu papurazi reArnold kana kuti Manzou kumaZoe uye izvi zvichiitikawo nekuchisumbanje. Vachitaura nevatori venhau muHarare pamusoro pezviri kuitika munyika masvondo maviri ekutanga kwegore rino vaChimbwa vati chinorwadza ndechekuti zvese izvi zvakaitika zvisinei nekuti paive nemagwaro ekumatare edzimhosva rambidze mapurisa kudzinga kana kuputsa dzimba dzevanhu kumaZoe nekuchisumbanje. Vachimbwa vakurudzira hurumende kuti isiyane nekutyora kodzero dzevanhu asi kuti itevedze bumbiro remutemo yenyika iro rinosungira kuti vanhu vasati vabviswa pavanogara vanofanira kupiwa kumwe kwekuenda.
Tiri kutambudzika chaizvo nekuti tiri kuona kunge vasiri kutaridzika kunge vanochengetedza mutemo yavakaisa, saka ticharamba tikangomisidzana navo tichivayeuchidza tichingoti aiwaka mitemo ngaichengetedzwe. Imimi sehurumende ndimi munofanirwa kuitanga kuita zvamakati zviitwe pamutemo.
Vati vanofunga kuti kusavandudzwa kwemitemo kuti ienderane nebumbiro idzva ndiko kumwe kuri kukonzera kuti hurumende irambe ichityora kodzero dzevanhu.
Havangati aiwa takamirira imwe mitemo inogadzirisa bumbiro riri idzva kuti tiite zvatinofanirwa kuita pamutemo. Mutemo wedu uri pachena kuti dzimba hadzifanirwi kupwanywa pasina mutemo, vanhu havafanirwi kungobviswa pavanogara. Saka vanhu vati isusu takazvitarisa vari hurumende vasina kana zvavo hanya nezvinokurudzirwa nemitemo yenyika.
Vachimbwa vati zviri kuitika izvi zvinoradza kuti gurukota rinoona nezvemutemo zvakare vari vakasanobata chinzvimbo chemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vatadza kuti nyika itevedze bumbiro uye izvi zvinoita kuti sangano ravo risagutsikane kuti vanokwanisa kutungamira nyika. Rimwe gweta rakambozvamparadzwa nemapurisa gore rapera apo raimirira vaitaidza mara avo vairadzira pamusoro peutongo hwomutungamiri wenyika vaKenneth Masie vati zviri kuitika munyika zvinoradza pachena kuti hurumende haina hanya nekodzero dzevanhu.
Zvinototadzawo futi kuti iwo mutemo wacho weconstitution watikasainira in masses havana kana basa nokuti uyu implement wesemaondera mungoitawo kuti imwe mitemo ichiri muchinyakare pakuti haizi kualaina neconstitution. Saka zvinongotadzawo kuti hurumende yatinayo haitina kana hanya nedevelopment personal development yevanhu.
Hatina kukwanisa kutaura navamunangagwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. asi imwe nengo yezano PF va Gabriel Chaiva vati havaoni chakashata pane zvirikitwa nehurumende vachiti mashoko emagweta aya akanangana nekusvibisa hurumende asi tavabvunza kuti sei hurumende yakamira kudzinga vanhu ava kana dai vaigara kupurazi rekumazowe zvisiri pamutemo vachaibva vati hurumende iri kuda kuwana gwaro rekubvisa vanhu ava kubva kumatare edzimosva sezvinodiwa nebumbiro remutemo mhuri dzinodarika zana nemakumi mashanu dzakarohwa zvakaipisisa dzikatandaniswa papurazi reArnold kana kuti manzou kumazowe uye zvinonzi mukadzi wemutungamiri wenyika mai Grace Mugabe vakanyorera kuhurumende kuti vapiwe purazi iri kuitira kuti vagochengetera mhuka mupurazi iri ukuwo kuchisumba nje mhuri dzine chitsama dzakarohwa zvakaipisisa nemapurisa mukutanga kwegore rino dzichipomerwa mhosva yekurima panzvimbo inonzi ndeyekambani yemafuta yeGreen Fuels hurumende ine chikamu mukambani iyi Mira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera Direct from Washington The
Voice of America VOA Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC Dare rinoona nezvekuti bumbiro remitemo yenyika riri kutevedzerwa here kana kuti kwete kana kuti Constitutional Court nhasi rakumbirwa kuti risendeke parutivi chikamu chemutemo unoona nezvekuroorana kwevanhu kuitira kuti vana vabvumidzwe kuroora kana kuroorwa vave nemakore gumi nemasere. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mapepa svitswa kudare iri nevanasikana vaviri vakaroorwa vasati vasvitsa makore gumi nemasere vanoti Loveness Mudzuru naRuvimbo Dzopodzwa anoti kuroorwa kwevanhu vasati vasvika makore gumi nemasere kunotyora bumbiro idzva remutemo yenyika gweta riri kumirira muzvare Mudzuru namuzvare Tsopodzwa vatendai biti vaudza dare kuti chikamu chemutemo unoona nezvekuroorwa kwevanhu weMarriages Act chinoti mwana anenge asvika makore gumi nematanhatu ave munhu mukuru chinotyora bumbiro idzva remutemo yenyika iro rinoti munhu anobvumirwa kutanga mhuri yake ave nemakore gumi nemasere
vana vanodefinewa nemutemo wedu kunge munhu wese asati asvitsa 18 saka chanetsa muZimbabwe ndechekuti mazirume arungotora tuvana voroora vasati vasvika zera vasati vasvika 18 vovatarisa kuenda kuchikoro and so forth so tachikumbira dare kuti riongorore constitution yedu risvike paconclusion yekuti hakuna munhu anofanira kuroorwa kana kuiswa mwana asati asvika paage 18
Vabiti vaudza dare kuti kuroorwa kwevana vasati vasvitsa makore gumi nemasere kunotyorawo mutemo unoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevana weChild Protection Act
kana utori mwana utori mwana so mwana anogona kuba mwana anogona because mwana saka mwana anofanira kutoprotectwa even against chaari kufunga kuti consent so mwana anogona kudarira masweet ari muchechi haungamupeka masweet because masweet anozi woti mwana ari kuda so mwana is not capable of consent and izvatogara zvito recognizewa nemutemo
asi gweta riri kumirira gurukota rinoona nezvemitemo vaemarson munangagwa avo vanove zvakare mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai olivia zvedi vati hapana kodzero dziri kutyorwa sezvo vachiti bumbiro remutemo harisi kunyatsobuda pachena panyaya yekuroorwa amai zvedi vati bumbiro remutemo rinongotaura kuti munhu anogona kutanga mhuri yake ave nemakore gumi nemasere asi harina charinotaura panyaya yemakore anobvumidzwa kuti munhu aroorwe zvichakadai dare reconstitutional court rati richazotora mutongo waro pazuva rarisina kutara mutungamiri wesangano rereopening opportunities for transformation support kana kuti roots Muzvare Beatrice Savage vanoti vakaona zvakakodzera kuti vasimudzire nyaya yamuzvare Mudzuru namuzvare Tsopodzwa nepamusana pekuti nyaya dzokushungurudzwa kwevana vanororwa vachiri vadiki dziri kuramba dzichiwanda munyika.
Saka vakazviona ivo nematambudziko avari kufesa vari mudzimba dzavo idzodzo. Mumwe wavo ari kutori kugara mune abusive relationship mekuti mune mhirishonga iri kuitika mudzimba idzodzo. Saka matambudziko avari kuti sevechidiki hatifaniri kuona mumwe vasikana vechidiki vachienda through zvavakaenda ivo.
Ongororo yakaitwa nezimstats inoti pane madzimai zvikamu makumi matatu nechimwe chete kubva muzana akaroorwa kana kutanga kugara nevarume asati asvitsa makore gumi nemasere kubva muna 2002 kusvika muna 2011. Nekune rumwe rutivi, sangano reUNICEF rinoti pazuva rega rega pane vana vari pasi pemakore gumi nemasere vanosvika zviuru makumi maviri nezvishanu vari kuroorwa kana kutanga kugara nevarume pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Masangano akazvimirira akasangana muWashington DC muno muAmerica nezuro pamusangano wekuzeya mabasa angaitwe nemasangano aya mukukurudzira utongo hwejekerere muZimbabwe. Musangano uyu wakarongwa neNational Endowment for Democracy yakabatana neRobert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights. Chipangamazano cheZimbabwe Human Rights NGO Forum muLondon vaArthur Gwagwa vakaudza musangano uyu kuti masangano akazvimirira anofanirwa kudzokera kuvanhu kuti vanzwe zvido zvavo. Vagwagwa vakaita ongororo yemafambisirwo anga achiitwa mabasa nemasangano akazvimirira oga kubva mugore ra1999 kusvika pari zvino. Vagwagwa vari muWashington DC umo vari kuita zvidzidzo zvepamusoro pasi peRegan Fasel Democracy Fellow kwemwedzi mitanhatu. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 akataura navo parutivi pemusangano wane zuro uyu.
Musangano wedu raita sapataka gona nepataka kanganisa kuti tikwanise kugadzirisa kuti kana tonongedzera hurumende chiti aiwa hurumende muri kutadza pakati muri kuposha pakati hurumende aizokwanisa kudi kuzonongedzawo kwatiri chititi ah saka muri kugonanganidza zvatiri kutadza kwaimi muri kuona here pamuri kutadza.
Zvii zvamaona imi muongororo dzamakaita sezvakakanganiswa?
Nekuona kwangu ndekakuti patakatanga kuita mapato akazvimirira kare kare vazhinji vedu tainge tine mabasa edu taienda kumabasa edu dzimwe tiri magweta. Asi chakaitika ndechekuti makore makumi apfuura mari yakatanga kupinda munyika, nyika dzakaita sana Britain nana United States dzichipa mari. Saka zvaakuriwa kuti kana tisina kubhadharwa hatichaiti mabasa edu. Saka pasisina iya inonzi voluntary. But chechipiri ndechekuti muna 1999 mapato akazvimirira paakabatana neZimbabwe Congress of Trade Union vakaforma MDC. Chinhu chainge chakanaka ipapo nekuti nyika yaida vanhu vakawanda kuti vanhu vabatane varwise uori hwainge huchiitika munyika. Asi mabato akazvimirira akazoramba ozendemara neMovement for Democratic Change kwenguva yakareba. Nekuti kana tiri mapato akazvimirira tofaa kuve takazvimirira, hatifaa kuve takabatana nemapato anopikisa hurumende. But kechitatu ndekekuti mapato akazvimirira akazonyanya kuwanda achionzwa kunzi avapuwa mari mangwana ndobva ndanotangawo rangu uyo otanga rake. Saka ainge paane makwikwi pakati pemapato aya.
Mune ramangwana chii chingaitwe kuti masangano iwayo amutsiridzwe kubva pavari pari zvino? Nekuti takatarisa zvakawanda zviri kuitika munyika, tikatarisa mwedzi yapfuura mitatu tatiri kuona mubato reZANU PF manga muchiita mapisha pisha akawanda, asi hatina kumbonzwa zvakawanda zvanga zvichibva kumasangano akazvimirira.
Chinodiwa ndechekuti zvo muna 1999 patakataka kuti no taakuda kurwira kodzero dzevanhu takaenda kuvanhu ka tikaita iyaya inzi People's Convention. Vanhu vakati aiwa imi takupai simba rekuti mutimiririre. Kasi kana wapuwa simba muna 1999 hazvirevi kuti unoita makore gumi nemana uchingofunga kuti vanhu vachiri kuda kuti uvamirire. Tofaa kudzokera kuvanhu totanga kushanda nevanhu. Kasi chimwe chinhu chiri kudiwa ndechekuti vamapato akazvimirira aiwa kuri kunyora tinogona kunyora, kuri kutaura aiwa tinogona kutaura. Kasi kuzonzi ngatichiitei zvakati ndopandiri kuona kuti panenge patiri kutadza ipapo.
VaArthur Gwagwa vanoechipanga mazano cheZimbabwe Human Rights NGO Forum vari muLondon vanga vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuNigeria anoti arwisa akadzinga chikwata cheBoko Haram kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwedunhu reBono. Mauto aya aburitsa mashoko aya pa Twitter achiti akwanisa kukunda chikwata cheBoko Haram nhasi mangwanani muguta reBio. Zvinonziwo Mauto ari kutsvaga varwisi ava mushure mekubata varume vashanu vanga vaine pfuti pamwe nezvombo zviviri zvinorwisa ndege. Mutongi wedare redzimosva muAmerica aramba kutambira chikumbiro chemunhu ari kupomerwa mhosva yekuurayisa vanhu muBoston Dzoka Tsanev chekumbomisa kusarudzwa kwechikwata chichanzwa nyaya yaari kupomerwa. Tsanev anoti nyaya yake inogona kumutsiridza zvakaitika muFrance svondo rapera. Asi mutongi wedare achasarudza nhasi chikwata chejuri ndokurasa chikumbiro changa chaiswa nemagweta aTsanev. Vaimbo vamutauriri wezano PF varugare gumbo vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa munhu asingadizve utongo hwejekerere uye anoda kushandisa mhirizhonga zvakanyanya. Izvo zvinotevera nyaya yekukandirana makobvu nematete mubato rezano PF mushure mekunge chikwata chiri kutsigira vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru chazivisa kuti chatanga kutaura nemagweta acho kuti chipikise kongresi yezano PF yakaitwa muna zvita gore rapera chichiti haina kuitwa zviri pamutemo. Vaiona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri vaDidmas Mutasa vakanyora tsamba kuvatori venhau vachishora zvikuru kongresi iyi. Studio 7 aina ukwanisa kubata vamunangagwa kana mutauriri webato iri vaSimon Kaya Moyo kuti tinzwe wedivi ravo. Asi taenderera mberi nehurukuro yedu navagumbo Blessing Zulu achitanga nekuvabvunza kuti chii chiri kukonzera matambudziko muzano PF.
Kana tichitarisa zvematambudziko anenge ariko, hatitarisi munhu vamugabe savamugabe, tinotarisa zviito zvirimo namagadziriro ezvinhu zvinenge zvichidetsa musangano. Musangano wedu unofanira kutenda kutsoropodzewa navanhu vanoutevera, vagogadzirisa zvakanaka, vogara pasi, votaurirana, vobuda negwara. Chatisingadi ndechomumbindoga kwatiri kuona uku, uye nokuvengana kuripo kuri kuitiwa magariwa pasi akacha yavapo yokuvenga, yekutuka vanhu nekutsoonsona. Aiwa, izvo hatizvidiswi.
Munoona sei vagumbo utungamiri hwava Munangagwa makamboshanda nawo sei?
Aiwa, takasangana neMunangagwa munhu wandoziva mwana wokumusha, handina kana neproblem naye. Problem yandinayo chete ndeyokuti iye haadi zvedemokrasi, unoda kuimposa vanhu vatungamiri vake, achituma vanhu vachitenga vanhu, vachirova vanhu, vachitsindidzira vanhu. And so ndopandopesana naMunangagwa ini, handine mhaka naiza semunhu wakagwira nyika. Yesu wakagwira nyika, tinoziva kuti akambobva muno akasungwa akaenda kuZambia, aenda kuZambia nokuenda kuchikoro, haana kuzovira kuchimurenga kuMozambique anti 1978 takagara pas takaita tatange tiri mudare isu Munangagwa angasiko, vanga ari pauniversity nekubva angoenda kunopractisa, taitambura tega asipo.
Vanga vari vaimbo vamutauriri wezano PF uye vakazodzingwa mubato iri varugare gumbo vari parunare Mugweru naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing aitawo hurukuro nagavhuna wemashona ndinodzokorora, Blessing aitawo hurukuro negurukota redunhu remashonal and central vaMartin Dina vanove rimwe remagweta ezano PF ari kuti zviri kutaurwa navamutasa nevamwe vavo panyaya yavamugabe navamunangagwa hazvina musoro.
Zviri kutaurwa zvinongoratidza kuti zviroto zvemurume asiri kuziva zvaari kuita. Nokuti zvato zvinotoshamisa, tingai tichiseswa chegore ra2015 ichochi chiri kutaurwa nababa vamutasa. Nokuti vakanga varipo, varivo munyori mukuru wemusangano wezano PF panguva iyoyo, varivo zvekare vaitogarawo mudare guru repolitibhiro paiitika zvese izvi, varohwa vaakuti mavara angu azarefu. Aiwa, tidaroka, kana warohwa warohwa, chitobuda wakatobuda. Zvavari kutaura izvi zvinosetsa chaizvo, kana mwana mudiki anoseka akazvinzwa.
Asika vari kuti madzingirwa akaitwa vamwe masachigaro kunyanya mumatunhumu zvanga zvisingateedzere bumbiro remutemo webato. Imi muri gweta kavadina, zvakateedzera mutemo here webato?
Mubvunzo uno kuda ipapo ndokuti pazvaitika zvese zvanga vari kupi. Machamena akadzingwa vakaramba vakanyarara veza zvidzingwa one by one. Vamutasa vanga varipo vakadii vakachalenja dzingwa kwavo nguva iyoyo. Varohwa vaakuzoku vaakuzhamba haa inhau yepolitics kai. Politics vamwe vanotaura kuti it's a dirty game, zichireva kuti igame rakasvipa.
Ko zvavari kutiwo vamugabe navamunangagwa vanhu vasingadi utongo hwejekerere?
Inini sekuona kwangu vamugabe vakateedza mitemo ye inoteedzwa pabumbiro rezanupiefu.
Vanga vari gurukota redunhu remachannel and central vamartin dina vari parunare kubhindura nablessing zulu westudio 7. Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kunetsana kwamuka zvakare mubato rezano pf. Vana mukoti navana chiremba vanga vasati vawana mari dzavo dzemabhonasi vanonzi vatanga kuwana mari dzemabhanga avo nhasi. Zvichakadaro, utungamiri hwesangano remubatanidzwa hwemasangano evashandi vehurumende reApex Council hwasangana negurukota idzva rezvevashandi nemabasa amai Priska Mpfumira muchiitiko chinonzi changa chakanangana nekuti vazivane. Tabata vakafanobata chigaro chasachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander kuti tinzwe mafambira aita musangano uyu.
Ukama hwedu hwandingati labor relations hwanga husina kudaro kubva makore apera, asi tanichiona kuti kubva gore rapera iro nerimwe racho rimuseri zvanga zvakuda kungoti zvimwe zvinhu tangopota tingakudzane. Takutoona kuti nezvehurumende yaakutoti kana ine zvanoda kutaura vasangeenda kunewspaper. Tatava kuti izvozvo hazvizivi zvinhu zvakanaka. Tine vanomirira vashandi nekuti kana vaudzwa kunzi hurumende ndio mamirira ayo vanokwanisa kupinda kuti kodaitadaitadaitadai tione kuti izvo zvingafanisa sei zvekutiwo nyika yedu irambe ichifambira mberi zvakanaka. Uye vati ivo kana tine zvinotinetsa tinokwanisa kuenda kwavari, vati vane inozi pachirungu open door policy.
Ko nyaya yevamwe vashandi vanga vasati vawana mabhonasi avo vanhu havawana here mari dzavo, uye ivo minista vati pamusoro penyaya?
Minista vati izvoni vamwe vawana mari dzavo vehealth sector vanonzi vawana bhonasi ravo nhasi. Ndodaira kuti variwana nokuti minista zvavanenge vataura kazhinji ndo zvinenge zvichiitika. Vakati vamwe vese vashandi vehurumende vasati vawana bhonasi ravo vacharwana musi wa23. Izvi zvatiitirawo zvakanaka kuti tazvinzwa zvichibva kuna minista vachitiudza ivo.
Panga paine mashoko ekuti vashandi vehurumende vari pasi pesangano renyu reApex Council vangangoronga kuramwa mabasa. Nyaya iyi muchaibata sei mushure mekunge masangana negurukota?
Changa chichiita kuti nyaya yekuti tinodaura mambabasa inyaya yekuti tanitaa kungoona zvinhu zvichingoitwa tisina kumboudzwa. Saka tanga tichiti isusu tinoda kuti hurumende titaurirane nayo, asi handigona kuti nditi inini strike chavepo kana kuti haivepo pari zvino nokuti tine meeting yedu yeApex Council mangwana. Saka tichaenda kuApex Council, Apex Council totaurirana tozoona kuti tichazoudzana kuti kudini.
Vakafanobata chigaro chasachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare. Makurukota ezveutano kuchamhembe kweAfrica ari kusangana muVictoria Falls kuti akurukure mamiriro akaita zvino munyaya dzeutano mudunhu iri. Munyori wezveutano muZimbabwe Dr Gerald Gwinji vanoti Zimbabwe ine zvirongwa zvekurwisa HIV AIDS zviri kuyemurwa nedunhu rose.
Dambudziko reHIV and AIDS riri kuita seri kuinda richiita shoma kana takatarisa ruwando rwevanhu vese vari muno muZimbabwe. Zvisinei izvozvo zvakadero, munenge muchiziva kuti vanhu vakasiyana-siyana, kune vana vacheche, kune vanhu vachiri kukura, kune vakura, kune vakuchembera, HIV inoafekita pese ipapo. Saka patinenge takuenderera mberi apa tinenge tichinyatsozoongorora zvino mapato nemapoto emazero ipapo kuti pakuda kuramba pane dambudziko ndepapi. Kuitira kuti zvachona zvatinoronga zvive zvakanangana neipapo kuti tinyatso kugona kunangana nekudzivirira nekurapa pamwe chete nekuti mainfection manyuwani asaita. Madzimai edu akurarama nguva yakareba vane HIV zvinovaita pamiri. Vana vachona vanozwara vava vazhinji iko zvino vakuzwara vasina HIV nepamusaka pechirongwa chePMTCT chiri kuitika muregion muno.
Vagwinji vanotiwo kunyange hazvo chirwere cheebhola chisati chapinda muZimbabwe, bazi rezveutano rakagadzirira zvakasimba kudzivirira chirwere ichi. Aiva vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 14th, 2015. Thank you for joining us live from Washington. This is Sandra Nyaira.
And I'm Jonga Kandemiri.
Here are our top stories this evening.
National and Central Resident Minister Martin Dina has confirmed that First Lady Grace Mugabe applied for a license to run Arnold Farm, also known as Manzo Farm, as an animal sanctuary.
We have law and order and discipline. So those people is a closed case. They will go. And as I speak right now, the National Park is on the ground. They are demarcating and making sure that fencing is done.
The Zimbabwe Lawyers for Human Rights says it is worried that the government has become the primary violator of citizens' rights.
There is a realization by civil society that they should be addressing broader issues, economic and social issues. But what I see is talk about it. They talk about the need to address economic and social issues rather than addressing them.
And a Zimbabwe civic society activist says non-governmental organizations in Zimbabwe should re-strategize and go back to the grassroots for them to effectively participate in the fight for democracy in the country.
Mashonaland Central Resident Minister Martin Dina has confirmed in an exclusive interview with Studio 7 that First Lady Grace Mugabe has applied for a license to run Arnold Farm, also known as Manzo Farm, as an animal sanctuary. Dina this week had claimed that the first family was not involved in seizing the farm from the villagers who settled there in 2000. Police moved in last week to evict the villagers despite a court order to halt the evictions without offering the villagers alternative land. Dina tells Studio 7's Blessing Zulu that by next week, National Parks will release lions and elephants onto the farm.
We are an organized country. We believe that people cannot just settle themselves everywhere. We respect private property. We respect private rights. We designate clean use, be it urban, rural resettlement, communal, and for wildlife sanctuaries. People must respect that. We are not a banana republic, as I have said. I continue to say that. We have law and order and discipline. So those people is a closed case. They will go. And as I speak right now, the National Park is on the ground. They are demarcating and making sure that fencing is done, the animals are relocated. We are hoping that within the shortest possible period, by next week, we must have all animals there, tourists come in to enjoy the great value of the Gomba Valley.
There were reports that these settlers were being evicted to pave way for First Lady Grace Mugabe. Is this true?
Allowed to run the safaris or conservancies granted by government by means of a permit. It be a 5-year permit, a 10-year permit, or a 15-year permit. Affirmatively, the First Lady has applied for a permit to run part of Manzo. We have recommended that she be given a permit because, like another Zimbabwean, she is entitled to engage in the economic affairs of the country and participate as a Zimbabwean. We must learn to respect our leader, particularly of that stature as the First Lady. She is a very humble, very philanthropic, and very organized First Lady. Maybe the best in Africa, if you get my opinion. So I think we must stop this business. I would use the word stop it.
That was Mashonaland Central Resident Minister Martin Dina speaking with Studio 7's Blessing Zulu from Harare.
Blessing Zulu also reached the lawyer representing the families that are facing eviction, Tondrai Batasara, a member of the Zimbabwe Lawyers for Human Rights.
We haven't seen the evidence or signs that the government would want to defy that court order, because since Monday when the order was granted, the police have not gone there and they basically stopped the demolitions. However, we understand that the National Parks and Wildlife Management Authority, the Environmental Management Authority, EMA, and the Department of National Museum and Monuments, they visited the place and they have pitched up a tent, and that the area has now been declared the National Conservancy, and that they might start stalking the conservancy by bringing some animals. We haven't received some independent verification of those facts, but we are taking them seriously because we got that information from our clients. On Friday, the 16th, the matter for the contempt of court of the previous court will be heard at 9 o'clock before Justice Bono.
Mr. Dina said that they had identified some place to relocate the villagers, and he was also saying that the villagers had previously refused to be relocated to three farms identified by the government. Is this what your clients are telling you?
That is not a true blessing.
That was Tondrai Batasara, a lawyer representing families that are facing evictions in Mazowe, speaking with Studio 7's Blessing Zulu.
Meanwhile, the political temperatures in the ruling ZANU-PF party are rising, with some political analysts predicting that the party is headed for a split. Expelled former ZANU-PF spokesman Rugare Gumbo has blasted Vice President Emmerson Mnangagwa, saying he does not respect democracy. Gumbo says the ruling party is falling apart because it has historically failed to address internal conflicts. Gumbo tells Studio 7's Blessing Zulu those suspended or expelled will continue to fight and will not allow latecomers to control the Revolutionary Party.
We have said we are there to push out the Mafikizolos, the traitors, the counter-revolutionaries who have taken the party. So we are not splitting the party. We are saying those Jones come ladies should be out of the party. Not us. We are not saying they should not be members of the party, but they should not claim leadership of the party, because they don't know anything. They don't have any history of the party. They don't even know how armed struggle was started.
Mr. Gumbo, what is your take on Mr. Mnangagwa?
Mnangagwa, I've said time and again, as far as I'm concerned, I have nothing against Mnangagwa. It's Mnangagwa. But I don't agree with his style of operation, style of work. I've said it time and again. And he knows it himself. We don't want people who tend to use military tactics, people who threaten people, and so on. I don't believe in that. I believe in democracy. I believe in discussing issues. I want to make sure that matters that affect the parties, the people, should be dealt with by the people.
That was expelled former ZANU-PF spokesman Rugare Gumbo speaking there with Studio 7's Blessing Zulu from Harare. Attempts to get a comment from Mr. Mnangagwa were futile as his phone went unanswered.
Commenting, Mashonaland Central Provincial Minister Martin Dina dismissed Gumbo as no longer relevant and argued that his court challenge will fail.
It is a joke because the processes were done in open daylight during daytime, and happenings in ZANU-PF were done when Comrade Mchasa was Secretary of Admin for ZANU-PF. He was there. He attended most of the Politburo meetings that presided over the votes of no confidence, over the amendments to the ZANU-PF constitution, and over all the preparatory stages of Congress. At one time, he was there addressing all veterans and other concerned parties with the president and them announcing various measures together. So surely, when you are beaten politically, you can then not come out 3 months after the fact claim that the whole process was unconstitutional. It's a joke. It's a political joke.
And what is your take on that formation's attack on President Robert Mugabe and Mr. Mnangagwa that they are not democratic?
They are democratic. Mind you, we are dealing with a game of politics. A game of politics has its own rules. And if we are sidelined, it's a game of backbiting and sidelining. If we are beaten and we are sidelined, that's it. You lose it. In any democratic process, be it in America and everywhere, people use all sorts of tricks to get their way out. For one reason or another, Emmerson Mnangagwa emerged by whatever means to have won the game.
That was ZANU-PF Mashonaland Central Provincial Minister Martin Dina speaking with Studio 7's Blessing Zulu from Bindura.
The Zimbabwe Lawyers for Human Rights says it is worried that the government has become the primary violator of citizens' rights. The rights group says Harare should respect the rule of law and the constitution. Our correspondent Ivan Chifera has more from Harare.
The organization's programs manager Zimbabwe Chimbwa told journalists in the capital today that 2015 has started with a serious disenfranchisement of citizens' rights, characterized by the eviction and assault of dozens of families in Mazowe and Chisumbanje by the Zimbabwe Republic Police. Such actions, he said, had stripped the affected citizens of their guaranteed rights to shelter and dignity.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights is deeply concerned by the flagrant defiance of lawful court orders and the unappeasable appetite by state authorities and law enforcement agencies, and in particular to violate and trample on citizens' rights, as has been demonstrated in Mazowe and in Chisumbanje.
He called on the police and government to seriously respect some provisions of the new constitution that protect citizens' rights to shelter and other basic necessities.
What we can only do is what we have done now with the brave team of lawyers that are here, with the clients that are there, to remind the government through our courts of law of what they should and what they shouldn't do.
Chimbwa said it is worrying that eviction cases such as those in Mazowe and Chisumbanje are on the increase on farms and urban areas throughout the country. He said the late implementation of some provisions of Zimbabwe's new constitution is partly to blame for the chaos, adding that acting president and justice minister Emmerson Mnangagwa has clearly failed to make his government conform to the rule of law.
All we can say is he has not given us confidence that he's up to the task as president of this country.
Zimbabwe still needs to align at least 400 old laws with the new constitution. Mr. Mnangagwa could not be reached for comment, but ZANU-PF member Gabriel Chaiva said allegations by the lawyers' organization that government is violating citizens' rights in Mazowe and Chisumbanje are mischievous and meant to tarnish the country's image. Asked why the court had halted the evictions if it was done legally, he said government was merely respecting the courts and would provide alternative accommodation to the affected in line with Zimbabwe's constitution. The Mazowe families in Mashonaland Central Province were evicted to pave way for a game park that has been linked to First Lady Grace Mugabe. The Chisumbanje villagers in Manicaland Province were brutally assaulted for tilling on land authorities claimed belong to ethanol producer Green Fuel Private Limited, a company in which government has interests. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Ivan Chifera.
The Zimbabwe Human Rights NGO Forum head Arthur Gwagwa, who is on a six-month Reagan Fassel Democracy Fellowship, says civil society needs to re-strategize and go back to the grassroots for them to effectively participate in the fight for democracy in Zimbabwe. Some civil society organizations have come under heavy criticism for aligning themselves with opposition parties in the country and lack of transparency, weakening their role in the fight for democracy. Gwagwa made the call at a one-day conference in Washington, D.C. yesterday, where he presented a research paper on how civil society engagement can strengthen democracy in Zimbabwe. The conference was organized jointly by the National Endowment for Democracy and the Robert F. Kennedy for Human Rights and Justice. For perspective on the current situation of the civil service in Zimbabwe and the way forward, Studio 7 reporter Marvelous Mthanganyawiye spoke with Gwagwa and Jeffrey Smith of the Robert J. Kennedy Human Rights.
Unfortunately, civil society collectively is still on the mat from August 2013 after the elections. I think there was a lot of hope wrapped up in some potential change coming about through those elections, and I honestly haven't seen civil society writ large in Zimbabwe get up from that. And I think an important thing is there's really not any groups, to my mind, that are mobilizing at the grassroots level. There's several. Women of Zimbabwe Arise comes to mind, but there really isn't that grassroots engagement that there maybe used to be. There's a lot of boardroom activists in Harare and in the big cities in Bulawayo, but there's really no engagement with local citizens, and I think that's desperately missing right now.
Mr. Gwagwa,
what's your take in response to what Jeff Smith just said?
I think what was needed was after the elections, because the international community and other stakeholders in Zimbabwe, including the government, took a bit of time, you know, to recuperate and to formulate a strategy on a number of issues: political, human rights, and economic. So what civil society needed to do was, you know, to regroup maybe 4 months after the elections and say, you know, this is where we are, this is where we did well, and this is where we did not do so well, and formulate a joint strategy that is informed, you know, by the people, to ensure that, you know, the fight for democracy and human rights in Zimbabwe is getting its impetus from the ground. So that did not happen. I understand ZDDI, the Zimbabwe Democracy Institute, recently did a survey in Bulawayo and Harare. But I think, with all due respect, maybe that is not enough. There's more that needs to be done. Yes, of course, they did great work, but there's more that needs to be done. I think particularly, you know, the forces that started the movement, you know, the move towards democracy in 1999.
Mr. Gwagwa, from your research findings, what more can be done by civil society to strengthen democracy in Zimbabwe?
They need to come together and start engaging the citizens, number one, and number two, to engage more issues. But I understand, you know, the Australians and also DFID were proposing a project which is called, you know, TRACE, that looks at transparency, but that also looks at citizens' engagement. But I don't really think that, you know, such initiatives should be starting from the international community. They should be starting from the local actors, and then they get support from the international community. And again, there is a realization by civil society that they should be addressing broader issues, economic and social issues. But what I see is talk about it. They talk about the need to address economic and social issues rather than addressing them. There's what we call social accountability programs, or maybe engaging the staff monitoring project, in terms of which, you know, the IMF is making certain demands on the government, you know, to show transparency. So I want to see civil society taking advantage of those opportunities so that we mainstream economic and social and cultural rights in the way we do our work.
That was Arthur Gwagwa, a fellow with Reagan Facile Democracy, and Jeffrey Smith of the Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, speaking with Studio 7's Marvelous Mhlanganyawuye in Washington.
You are listening to Studio 7 for Zimbabwe from the Voice of America in Washington.
Studio 7 can be found on the 4930, 5930 and 15455 kilohertz shortwave frequencies. We also broadcast on 909 medium wave or AM frequency. Coming up,
two teenagers file a constitutional court application seeking the dumping of Zimbabwe's marriage laws.
But first, a look at regional and international news.
French President Francois Hollande is increasing the country's participation in anti-Islamic State airstrikes by sending France's flagship aircraft carrier to the Middle East following a Paris terror spree last week that killed 20 people, including 3 gunmen.
Tanzania's government has declared a ban on witchcraft in an effort to halt deadly attacks on albinos. The move follows mounting pressure on the government to protect albinos who lack pigment in their skin and hair, and whose body parts are used by witch doctors in so-called magic potions thought to bring power and wealth.
And the Nigerian military says it has repelled an assault by Islamist insurgents in northeastern Borno State. The military says on its Twitter feed that soldiers pushed back a terrorist attack early Wednesday on the town of Biyom. It says troops are in pursuit of the attackers after capturing 5 gunmen and 2 anti-aircraft guns.
Some fuel service stations in Zimbabwe have reportedly reduced the price of fuel as per a government directive issued last week. According to the state-controlled Herald newspaper and several other media reports, the fuel traders have reduced the price of petrol and diesel by at least 20 cents. Fuel dealers are currently selling diesel and petrol at an average price of $1.40 and $1.50 per liter. The government said last week it was worried that fuel traders are charging high prices while the fuel price of crude oil was declining on the international market. Crude oil prices have fallen from $118.18 a barrel to about $46 by close of business yesterday.
Two teenagers today approached Zimbabwe's constitutional court seeking an order to declare child marriages illegal and unconstitutional. Our correspondent Thomas Chiripasi reports from the capital, Harare.
In papers presented before the full constitutional court bench, Loveness Mudzuru and Ruimbo Tsopodzwa, who were married before the age of 18, argued that early marriages violate the country's new constitution. Their attorney, Tendai Biti, told the court that Section 22 of the Marriages Act that recognizes 16 years as the legal age of consent violates Section 78 of the new Supreme Law of the Nation, which stipulates that anyone who has reached the age of 18 has a right to have a family.
There is a problem in Zimbabwe of early marriages. One in three Zimbabwean women is marrying below the age of 18. Of those one in three, 25% are in fact being married or being impregnated before the age of 15. So these are young children. Now our constitution protects children, and children are defined as those that are between the age of 0 to 18. So what we are trying to do is to say that there can be no marriage, no union before someone reaches the age of 18. That is the only way we can protect girls.
BT said the section also breaches Article 56 of the Constitution, which provides for equal protection and benefits of the law. He added that the absence of a law that is consistent with the new Constitution is resulting in increased child marriages in the country. BT said early marriages also violate the Child Protection Act.
Most of these girls who get into these marriages come from poor backgrounds. So you've got a situation of a child carrying a child, educational attainments are curtailed, empowerment opportunities are curtailed. So it then becomes a continuous cycle of poverty.
But State Attorney Olivia Zwedi, who was representing Vice President and Justice Minister Emmerson Mnangagwa, cited in the case as a respondent in his official capacity as law minister, argued that the new constitution is vague when it makes a direct reference to marriages. Zwedi told the court that the new governing charter does not specify an age of marriage, but later conceded, after being pressed by Chief Justice Godfrey Chijikausiku, that the constitution recognizes 18 as the age at which one can have a family. Before adjourning, Chijikausiku announced that the court was reserving its judgment on the matter. Reacting to the case, Director Beatrice Savage of the Reopening Opportunities for Transformation Support, or ROOTS, said her organization saw it fit to take up Mudzuru and Tsopodzwa's matter after realizing that child marriages are on the rise in Zimbabwe.
And the two applicants, our ambassadors for the campaign, these are child rights. We have gone through child marriage and really felt the implications of marrying early and being forced into marriages, and they do not want it to happen to any other young girl out there.
A survey carried out by the Zimbabwe National Statistics Agency released last month indicated that 31% of Zimbabwean women were involved in marriages or unions before reaching the age of 18. On the other hand, the United Nations Children's Fund, or UNICEF, says at least 25,000 girls are involved in early child marriages or unions globally per day. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
Youth activists say it is time for Zimbabwe to openly discuss sexual and reproductive health rights for youths instead of classifying them as taboo. Speaking to Studio 7 while attending the SADC Community Health Minister's pre-meeting session, Dr. Gerald Gwinji, the Permanent Secretary in the Health Ministry, said the SADC region is pushing for efforts to target the youth to effectively address the growing concern in the health sector. Emmanuel Gasa, an HIV/AIDS activist and
Coordinator of the AIDS and Art Foundation, tells reporter Tatenda Gumbo health issues affecting the youth should be discussed openly by all stakeholders.
It's really important that we create platforms with the government of Zimbabwe, because we don't have something that is tangible that addresses the needs of young people in this particular country of ours.
So when you say that there should be appropriate measures taken to deal with this issue, especially when it comes to awareness of reproductive rights and sexual health, what exactly should be out there? What should young people know when it comes to this issue?
Really, what young people should know is when and how and where to acquire the services that they really need. Our plight now, what we are more like talking forward together with the Minister of Health, was we need to work on a database. As far as we talk of SRH issues, something without a political face, something that unmasks all services to make sure that even young people, all the services that they need are very comprehensive, particularly where they really need to acquire these services. Are they paying anything for them to acquire these services? Who is really helping them when they go to that health center to acquire these services? And they're going to be asked the political slogan when they go to acquire these services.
That was Emmanuel Gasa, an HIV AIDS activist. He's also the coordinator of the AIDS and AIDS Foundation.
The government has finally paid bonuses for agitated nurses and doctors who were part of the last civil servants to get their 13th checks for Zimbabwe's 2014 financial year. Zimbabwe Hospital Doctors Association President Dr. Fortune Nyamande confirmed to Studio 7 that their members have started accessing bonuses in their bank accounts. Harare nurses had threatened to go on strike if the government did not pay the bonuses today. In a related development, representatives from the Apex Council today met with new Labour Minister Priska Mfumira in what was described as a familiarization meeting. Acting Apex Council Chairperson and Public Service Association President Cecilia Alexander says the platform gave them the opportunity to present to the minister some outstanding issues affecting civil servants.
We also took the opportunity to present the pressing issues. I think they are aware that we have been up in arms, complaining that there's been a long absence of social dialogue in the civil service.
What did the minister say about these outstanding issues?
He has given us assurances, like we actually requested the minister to urgently call for an emergency meeting so that we start negotiating, we start discussing. There are a lot of issues that we told him that are actually outstanding, even from our previous negotiations. And we also brought to attention the issues that have been happening lately, where we have seen a late remission of union dues, outstanding 2014 bonuses, unilateral shifting of pay dates. I think you're actually aware that the government has actually been shifting pay dates. And she has given assurance that the MGMC fora will meet very soon.
The issue of outstanding bonuses, what did the minister say?
The minister is formally... he told us that the bonuses will be paid to the rest of the civil service on the 23rd.
That was Acting Apex Council Chairperson and Public Service Association President Cecilia Alexander speaking with Studio 7 from Harare.
Stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. when Blessing and Gibbs will speak with you, the listeners and experts, about fresh moves by a ZANU-PF group allegedly led by ousted Vice President Joyce Mjuru to have the party's 2014 elective congress nullified.
To join the discussion, text us at 001-202-465-0318 so we can call you back from our studios.
Now we recap today's top stories.
The ZANU-PF faction backing ousted party Vice President Joyce Mujuru says it has engaged lawyers to explore ways to challenge the party's December Congress, which they allege was illegal.
Mashonaland Central Governor Martin Dina has confirmed that First Lady Grace Mugabe applied for a license to run Arnold Farm, also known as Manzo Farm, as an animal sanctuary.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights says it is worried that the government has become the primary violator of citizens' rights.
And a Zimbabwe civic society activist says non-governmental organizations in Zimbabwe should re-strategize and go back to the grassroots for them to effectively participate in the fight for democracy in the country.
That's our broadcast this evening. Now stand by for Studio 7 in Ndebele. This is Jonga Kandemiri in Washington.
Join us at 7 every evening for news in 3 languages and visit us on the internet at www.studio7news.com. For more on our top stories, you can send us an email to studio7@voanews.com. Now stand by for Tungamilinkomo with the Ndebele Bulletin. This is Sandra Nyaira wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga Sandra Locho nga amachono bakwethu ikutibana emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 14 ngozibandlela 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende useze wavuma ukuthi unkosikazi Grace Mugabe nguye ofuna ukuthatha ipulazi lemazolo lapho okuxotshwa khona imuli eziningi ezadiliselwa imizi.
Sikhangela ukuqhubeka kokudonselana okukubandla lezano PF.
Injana mizizo MPF yebonakala ikhuluma ukuthi kufanele kube le one man one farm ungakuthi one woman also one farm kodwa kusengathi bona amapulazi abo maningi kwedlula la akhangelele ukuthi umuntu oyedwa abe nako.
Ngambe intombazana kumele ifikise iminyaka emingaki ukuze ilotsholwe? Lolu daba belusemthethwandaba lamuhla.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende useze wavuma ukuthi unkosikazi Grace Mugabe nguye ofuna ukuthatha iplazi lemazowe lapho okuxotshwe khona imuli eziningi zadilizelwa imizi. Umphathi ntambo obona ngokwenzakalayo eMashonaland Central umnumzana Martin Dina utshele iStudio 7 lamhlanje ukuthi bazaqalisa ukufaka inyamazana zendle kuleli plazi ezigoqela indlovu lezilwane ngolwesihlanu njalo bazalipha unkosikazi Grace Mugabe bengaqeda. Imbiko kaDina le iza ngesikhathi idale le High Court linqume ukuthi uhulumende kumele akumelanga axotshe abantu laba ngoba engabadingelanga ezinye indawo zokuhlala. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo.
Akumangalisi ukuthi kubonakale uhulumende ephika ikakhulu njengoba sikwazi ukuthi kucatshangelwa ukuthi imuli kamongameli ivele isilomhlabathi omningi kakhulu kuleli lizwe. Sizakhumbula njalo ukuthi inhlanganiso yeZANU-PF yiyo ebonakala ikhuluma ukuthi kufanele kube le one man one farm ungakuthi one woman also one farm kodwa kusengathi bona amapulazi abo maningi kwedlula la akhangelele ukuthi umuntu oyedwa abe nako.
Uhulumende uthi kasoze alandele isinqumo somthethwandaba uthi uyaqhubeka ebaxotsha laba bantu. Uthini ngalokho?
Kusengenzeka sibone abantu bexotshwa kuphikisane lesinqumo senkantolo. Kuyikuthi inkantolo lanxa ikhona ukuyenza izinqumo kwesinye isikhathi ayilalo kokuthiwa i-implementation. Ayikhothi ayilakho kwesinye ayilawo amandla. Irelya kwe-executive or irelya emapholiseni uku-enforce i-order yabo. Ngakho nxa endaweni enjengaleyi ikakhulu indawo zomhlaba sizakhumbula. sikhumbule ukuthi vele kudala even la kuqala amaplayers eqala ungenelwa yilaba bama-offense ikhodi yayivelisisho ukuthi abantu abalamvumo okungena eplazini lomuntu kodwa njengoba sesikubonele phambilini leminyakeni leli chume ezikayo esigcina sikubona ukuthi abantu bethuselwa ngemva kokwethuselwa kwabantu bagcina bengaselwayo amandla ukuthi beloka behamba besiye enkantolo bagcina nje bezikhethela nje ukuthi bahambe ngokuthula into ezenzakala ukuthi abantu labo abahlala khona bazawethuselwa ngodlakela nangezinye indlela zokwethusela abantu njengalokhu sike sakubona iminyaka leyo ngokuya kwesikhathi isifiso osemuni kamongameli esizabonakala sezakala kuleli plan.
UMgabe uhlezi esola iziphathamandla zezanu-PF ezilamaplazi amanengi kodwa nansi lemuli yakhe ikhanya iqhubeka ithatha amaplazi uzakwazi njani ukuqhubeka ebasola abanye bakhe laye elamaplazi amanengi
Okufanele sikunanzelele lapha ukuthi masingakunanzelela ungathi ilizwe lilemithetho emibili lilemithetho kawonke wonke lo mthetho kamongameli sesikubonile ukuthi iqembu lezanu-PF kanye layo umongameli ezikhathini ezinye umthetho ungathi kabawuhloniphi lanxa nje kungumthetho ofakwa nguhulumende wabo kule ndlela ababuye bengawuhloniphi ngayo imithetho mibili lanxa nje bonke abantu belingana kodwa ungathi kulomunye umthetho oyiwo othi yena umongameli labangani bakhe bayakhona ukuthi benze lokhu abakuthandayo
Umnumzana Mlamo Linkomo, ingcwethi kwezombusazwe sixoxela eSejohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eAmnesty International ithi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo abantu abakuleli plazi. Imbiko le igcizelelwe inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights yona isole uhulumende namuhla isithi uqhubeka esephula amalungelo kaZulu.
Ekuqhubekeni kokudonselana amandla okusebandleni leZANU-PF sekuqhamuke ukuphoselana aqatha kunkokheli yebandla labaxotshwa ebandleni leli. Lokho kulandela imbiko ethulwe ngowaye unobhala wokuhlela inhlelo zebandla umnumzana Didmas Mutasa. Embikweni wakhe umnumzana Mutasa yena uthe umela bonke abathukuthele ngokwenzakala kuZANU-PF uthe bafuna impumela yomhlangano weCongress weZANU-PF oqhutshwe ngompalakazi yesulwe njalo bonke abaxotshwayo ezikhundleni zabo babuyiselwe. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo ufanise uMutasa njengomuntu oziphuphelayo nje kuphela. Ukuthi owayisikhulumeli sebandla umnumzana Lugari Gumbo uthe abafana lomsekeli kamongameli umnumzana Emerson Nangagwa uNtando Kayibuswa. Ilunga ledale le-Central Committee yaleli bandla umnumzana Joseph Chuma utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi abasola okwenzakala ebandleni leZANU-PF ngabalobuhlungu bokungakhethwa.
Well, uCommandant Daza into ayikhulumileyo angeke ngathi ukuthi ngiyekhulumileyo ngoba kupho kuphuma kuyi-press statement elozen ephepheni. So ukuthi ngithi ngiyokhulumileyo angikwazi. But nxa kunguye okhulumileyo like what our professor said ngoba akula nto enjalo ngenzakala. Sibe le Congress yethu enhle, it was elective definitely ngoba akula muntu owapho ngokungeniswa engalethwanga except lapho kwathi nje kona i-constitution lama-vice presidents are going to be nominated and we're following a constitution that eyayivele ifakwe eyayivele khona eparty and isuka ku-unity agreement ukuthi kona the president shall appoint two vice presidents and that was what was followed so akula nto abnormal about it so ukhomele mntu nxa uthi ukhulumile kona kwana akwethusa kwethusa sibili then begin to wonder ukuthi na are people really really true revolutionary like look listen to what umaye mjulu said manje uthi kona hayi I'll remain loyal to the party I'll remain a daughter of the party
manje njengoba esithi yena ulakho ukuya emthethwandaba likubona njani lina njengebandla
well this is a democratic party. It's a democratic country. Wangu mtu vunyeruweza, angabe kufise MON wake. But in the end, courts are not stupid. Courts don't deal out of people's emotions. In this case, it's an UPF constitution, yeah. I don't see any code for a bit trying to reward a single person.
Lo mnumzana Joseph Chuma, ilunga letalele Central Committee yebandla leZANU-PF, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Kunjalo nje uChris Gande uphinde waxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sasivele sikhuluma ngakho sithi kungenzeka ukuthi isenzakalo leseZANU-PF lesane esikamama uGrace Mgabe iqembu lakhona libhidliwe. Okwakhathesi mina njengobona kwami angikhole ukuthi kungabhidliza iqembu ngaphandle kokuba yena umdasa labomjuri labanye abanjengaye bengaze bathi bona sebeqalisa elinye iqembu leZANU-PF. Kodwa ngezinto abanazo izimpahla abazinikwa yiZANU-PF, ipatronage yeZANU-PF, angikhole ukuthi bengaba lesiment. Lokhu nje kuphokwenza nje umsindo okwenzela ukuthi babonakale ukuthi basakhona.
Kodwa balaso na isibindi sokubana basungule elinye ibandla, njengoba siyabona lapha umnumzana Mdasa esithi baningi abafana laye abaxotshwayo labanye abazisukelayo bodwa.
Yena phela uthi yena iCongress le ndlela eyayenziwa ngayo yephula isekelo sombuso seZANU-PF. Sesizabona-ke ukuthi uza kuba nalesibindi sokuthi ahambise kumthethandaba indaba yakhona, ngoba lathi siyazi ukuthi indaba eziningi ezingena emthethweni ziyehlula ngoba abantu bakhona abakumakhosi ngabantu beZANU-PF. So uza sithengisela ukuthi nxa engavela kwani ukuthi ahambise indaba yakhona kumthethandaba. So sokuqanganele ukuthi uyaqala iqembu, bayaqala iqembu labo, kodwa njalo sebaxoshwa kwiZANU-PF. Sesimelele nje ukuthi sizwe ukuthi baza kuba lesibindi na, kodwa angikhona ukuthi balaso leso sibindi.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazwe, obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Ilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Amantombazana amabili abesemthethwandaba wesisekelo sombuso i-Constitutional Court becela ukuthi ukwendisa umntwana oleminyaka engaphansi kwelitshumi lathoba minwembili kube licala ngoba kusephula isisekelo sombuso esitsha. Intathe yezindaba ethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababili laba uLoveness Mudzuru kanye loRuvimbo Tsopodzi bancediswe ukwethula lolu daba yinhlanganiso ye-Real Open Opportunities for Transformations Roots. Bebemelwa edale ngumnumzana Tendayibiti ongunobhala jikelele webandla le-MDCT Renewal Team. Besithi imithetho yokwenda lokuchada, marriage laws, ayihambelane lesisekelo esitsha sombuso. Ubithi uveze ukuba isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuba okuthiwa ngumntwana uchazwa emthethweni ukuba ngumuntu oleminyaka engaphansi kwelitshumi lasitshiyagalombili 18 njalo kumele alondolozwe. Kodwa umthetho wezokwenda ngesintu owe-Customary Marriage Act awutsho ukuthi umuntu ungena emtshadweni eleminyaka emingaki. Ikanti owe-Marriage Act Chapter 511 ubandlulula ngoba owesilisa evunyelwa ukuthatha eseleminyaka elitshumi lasitshiyagalombili 18. Intombazana yona ivunyelwa ukungena emendweni ngumthetho lo ileminyaka elitshumi lasithupha 16. Umtshutshisi kahulumende bekungunkosikazi Sharon Ferro, umqondisi wenhlanganiso ephathisane labontanga laba ukusa udaba lwabo edale ye-Roots, unkosazana Beatrice Savage uthi kungenxa yalesi simo kwimithetho yelizwe ephambana lokuchiwa isisekelo sombuso osekubangele ukwanda kwabangena emitshadweni besesebancinyane, ikakhulu amantombazane ngoba bengavikelekanga ngumthetho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umhlangano wamazwe akumanyano weSADC osaqhubeka idolobheni leVictoria Falls ungene kulanga lesithathu lamuhla abaphathi ntambo bengatsha zempila kahle becubungula amacebo okulwisana lemkhuhlane egoqela owe-Ebola, owengculaza kanye lowefuba belandela iziqondiso abazisungulayo ezeSADC Protocol on Health. Umhlangano lo ukhangelelwe ukugqitshwa ngolwesihlanu kuyona le iviki lapho kuzacutshongolwa okuphathelane lomkhuhlane oqhuqho imalaria. Sixoxele umnumzana Sipho Mahlango olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane le-HIV. Yena uthi kufanele ohulumende bamazwe akuSADC bencedise ikakhulu abesifazane abazithweleyo kanye labantwana abaphila legcikwane le-HIV ngoba behlaselwa ngumkhuhlane woqhuqho ngendlela ehlukeneyo kulabanye.
Abantu abaphila legcikwane bathwele iqatha kakhulu, ikakhulu nxa kubuya esigabeni semalaria. Ngibona ngathi khonokho kuqakathekiswa ikakhulu omama abazithweleyo, ikakhulu abantwana. Umuntu ole-HIV uvele amasotsha akhe omzimba aphansi, ukubanjwa vele yimalaria imtshayo kwedlula abanye abantu ingathi luswazi olukhulu. Khonokho kuqakathekile, ayisiyo malaria yodwa, yindaba ye-Ebola futhi mbona ngazathi ayibanjwanga kuhle ngoba mbona sesincediswa kakhulu kazana ngamazwe aphezulu, ama-first world countries. Khonokhana kuqondanga kufanele bona abe-African Union babe yibo abagijima phambili. Thina sile nhlanhla uNkulunkulu sixolele ngapha e-Southern Africa ayizange itshaye, kodwa mhla ezatshaya futhi ukuthi iyabe sitshaye i-Africa yonke. Kufanele sazi ukubambana, sazi ukuphuma le-strategy. Anizange ngikubone kusenzakala khonoku. Sazi ukuhlanganisa futhi leli lizwe lilakho laleli lilakho, kuhlanganise kubumbe okungaphilisa abantu be-Africa. Khonoku mbona ngazathi kuqakathekile ukuthi babuyele bakukhangele futhi ngoba kuzaphinda kwenzakala.
Kodwa bona abantu abaphila legcikwane lengculaza bayakwazi kuhle yini ukuqathanisa ukuthi bengabe bephethwe nguphi umkhuhlane ngesikhathi esitshiyeneyo?
Hhayi, okwakhathisa abantu ngathi ulwazi lwabo selukuzinga eliphezulu. Osekuswelakala kakhulu ngazathi imithi yona leyi, bese kubuya ama-facility ngitsho izakhiwo, bese kuswelakala njalo izisebenzi. Ubuningi bazo bukhanye buyibo buhluphayo ukuthi hhayi balutshwana, kodwa hhayi abantu ama-services sebewazi, awe-primary health care sebewazi ukuthi inxanye lalokhu kufanele ngiye ngaphi, inxanye lalokhu kufanele ngaphi. Okwehlulayo kuphela ngumkhonomo wakhona apha nje ukuthi abantu bayasilela ezimalini lapho ukuthi bayefinyelela lapho abafanele bethole uncedo khona. Yikho engicina ngisithi abakhokheli bethu, amaminista ethu, abe lokuhlakanipha, abe lokulwisa sibi lapho emaphalamenti ukuthi amabhajethi aqanse, amabhajethi nayebuya angabi ngamasalaries kuphela, kodwa abe ngokudinga lokho okufunekayo ukuthi kulwisane le mkhuhlane yonke leyi. Kube le mfundiso njalo ebantwini isikhathi sonke, ingami qalisa ebantwaneni besikolo isiya kumaclub, ingena emachurchi isiya phezulu. Yikho okudingakalayo.
Lo ngumnumzana Sipho Mahlangu olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane le-HIV kanye lomkhuhlane wengculaza, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Victoria Falls.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thubelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuya ebulenjini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika loba kwezinye indawo zomhlaba.
Studio 7 Live Talk lamuhla sixoxa ngokudonselana amandla osekuqhamuke njalo kubandla lezanu PF kulandela ugwalo olulotshwe ngumnumzana Didmus Mudasa isola umhlangano weCongress owenziwa ngumpalakazi.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lesi baba kumakakasi ya ku 909 medium wave la kushotwe 4930-12080 la ku 15775 kilohertz.
Okwa manje sasilichie ezandleni zika Chris Gande esitholela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Namhlanje uhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra. Ngiyakwamukela uhlelo mnumzana.
Hayi, ngiyabonga baba. Njani lapho?
Hayi, thina siphilile. Ya umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi ngalokhu okwenzakalayo kwezombusazo ikakhulu kubandla leZANU PF ukubona njani?
Okwenzakala kubandla leZANU PF kufana nokuthi yona iZANU PF ngokwayo yona ngokwayo i-opposition. Ngoba ngazathola ukuthi bahlala besuspendile amavoti ofuna konfidence sokuzokwangenela yena ipheza sikasikuwe. Benzenzile ngomathanda kakuna muntu le oleyosini laphana ngokuthi uyakhuluma owuyohlonitshwayo. Laba abantu laba abasebenzisa amaprovinsi nabantu ovele abangamacala abesaba ukuthi khona umbuso lo obese iqhathi uzohamba ngeyindlela. Yikho uthola ukuthi i-1PF nje ngoba naso kunama-WhatsApp. So-ke vele akusebalutho olukhona laphana olithingathi thina lilesi sinto ngibane yona kwayi-opposition. Ayi-100 ama-MPs abathi bangaxotha kumbe bawasuspenda. Kambe sibili anti i-half ye-parliament yayo. So-ke kuyilo bekusele kukhona. Ngalo nxa bebaxotha labana abantu anti bekhampena kuma-constituencies awo. Either beyilinye iparty kumbe bangama-independent. Sibawina laphana. Nabantu bonke jikelele sebekubonele ukuthi ha okwenziwa lapha yinto engaqondanga.
Ye manje nxa sikhangela amanye amabandla ikakhulu ele MDCT lalo likhanya akuhambi kahle ungathini la?
Ukubona amabandla lawa angatsho nje maminyane kumbe hayi kumbe ngoba akhona egidile bebe nokubumbana bebe libumbane amanye amaphathi lawa amanye ama-opposition amaninyane ngoba akhingamanyane. Kodwa ke akuna opposition eminyane noma opposition is an opposition i-opposition is a waiting government ngoba iyabe ifuna ukuthi khona ikhuphe lohulumente oyabe khona. Kodwa mina esazikubona ngibona ukuthi bangagijima nebambane bethiyane nokuthukana bethiyane nama-problems abawakhangeleyo benze into enzalozi ukuthi khona abantu bayozifono ngobukhokheli babo ebutheni bendawoni beyisidala.
Manje pho nxa sikhangela wona umnyaka lo esiwuqalisileyo lo ukuthi ubona njani kwezombusazwe, ubona ngani kuzaba lo bubelo na?
Hayi, ububelo kakusoze kube khona ngesikhathi esifanele lapho. Ngesizathu sokuthi abantu besiya ku-Congress siyakhetha iy'nkokheli zabo. Bangabe inkokheli zakhethwayo kodwa bazikhethelwa inkokheli bazifiwa. Ngakho-ke ekuphiweni laphana kwase kuhanjiswa nabanye abantu abangafunakaliyo. Ngakho-ke abantu kuwona jikelela basoze bekuthanda ukwamukela lokho kukhona. Okwakuqala okwesibili, kungakumele nxa engathiya laphana njengoba kubekho ungahonga nokuthi angathiya ngomathi kuyiqiniso mbana kuyiphutha kodwa sikukhangeleini khona ngakhani ukuthi emhlabeni kwenzakana. Kungakwazi ukuthi umuntu uyaqwalisa ukuthi amna sendile lawuzwa mthatha. Azishiwa lingaba lilizwe nxa sise ezandleni zikamnandi akho. Akusoze kube nelizwe lapha sokuzama lokuxokozela kwedlula khathesi abantu baqelele sithi khona hhayi umdala wethu kungcono ehlehlele khona laphana ngoba udlakelo liza kuba khona kuyaqala ngokuna bona bodwa ekangisani ngikhuthwa lokukhumbulana ukuthi bengokamduri umduri kathina ngokabani yizinto zonke lezi ezizakuya sezihlipha kusasa ngoba ungakhangela nge-Congress yakhona zengihambe zinhle ngenxa yesizathu sokuthi khona ku-NNPD laphana usandi ngakhangela vele wathi ekhulukile kuzani kodwa uhambe ngale siyarepresenta imadebeleleni uyirepresenta bani iprovinsi obulawayo uyirepresenta engubani ekuzani thiya sendala yini kumbe le entsha le yokuthi khona naye uyisuka ngapha ukuthi okhangele ukuthi isivumelano sezapho saphumelela yini uthethethiwe lona kwakumele ukuthi eyenomulethwa ngalo ukuthi khona ngiyo ngakhokhelela abantu abangoma.
Hayi, isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Hayi, siyabonga libalaleli libambe zikhanise omunye nomunye lapha khona ziningi zami sikhangele kuNkulunkulu kuphela ukuthi engenele ngesandla sakhe kube lokuthula elizweni silinye nxa inzulu lifina
Lo ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko njalo eyingcwethi kwezombusazwe besixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lilani.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Siqale ngakwele Tanzania. Uhulumende waleli lizwe uthi usezabopha abasebenzisa imithi kulandela ukubulawa kwabantu abalomkhuhlane wejwabu, ama-albino ngesilungu. Abantu laba babulawa bahlanganiswe lemithi yenhlanhla.
Umongameli wakwele France umnumzana François Hollande uthi usengezelele amasotsha lezikhali ezilwisa abahlamuki benhlanganiso ye-ISIS kulandela ukubulawa kwentatheli zindaba labanye ngabahlamuki bokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo kwele France.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Le sibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz.
Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. La ku Facebook sesikhona lidinge ikhasi lethu ele VOA Ndebele. Inombolo ze WhatsApp zithi 12024650318. Lasebulenjini liyasithola njalo.
Sekufanele simbonge
Joshua Nkomo, Kabugo, Anyongolo, Aramatate, Latela Zimbube, Sikumbese Tulabe Chugi, Pakeza Mosako, Abayebe Keza Mamanzi, Unzen Sundi Abensundu, Kaluwe Sisi Basasero Dijia, Unzia Mantibere, Ea Kupaba Mchobesi Zibeni, Zapu Lugute Linkabe Zasitunga, Buluko Lendo Teyota, Eliko Walichu Mlamatota, Ichuveli Mtope, Ela Kisi Jere, Washali Mkumbazana, Weno we mpum koti, wanga ushalam, oaf limpunda, wasineli zikau, oatuchumbilo wasentumbane, heta senmanzi, abayebe upula, elo mileyo, unang unang ya, mchazana kwa isuye, upunuga mpete, obuda wayo, pamijima pasla pezulu, kantuse mchuse wemponjane, waye zizweni, umahamba yedwa, ete binto nga yake, abayebe hama na magucho, eka shenge nganunu, AK-47, umdala wetu, umakufu, unyongolo, umkabuho, ulinda, uembaba salabe nginda, unduna nkulu, wezipla fosi, owatumela mabunu, izwi, patini fire lichela bangagezwa, ukutulukulu lieza, erotisia, enze ginkeme keme yendaba, yatu minkafila upalbalele, washanga la lembila zitutu smithi, Zamchine Victoria Falls, Mu General Peter Walls, Watu Yinkunzi Mkabu, Ayi Kwenye Nkunzi, Mhamisana Lawe, Africa, Kulikawa la Makao Nyongolo, Ela Kotama, Ingela Ngebe Mshane, Mkonto, Oalolo Atiche Nchelele, Indaba, Mkulo Mkabuwa Zana, Atasamu Ikaza Makuna Eshulega, Mbaba Zane Akakaza Makunu, Isimbele Zine, Isafumu Zane,
umqabuko kankomo iqhawe lamaqhawe
bahlabela kamnandi kya bafana bakagodlwayo bahaya umqabuko uJoshua umqabuko nkomo umuyi
ye ukuze qiba ke esa lamhlanje ke sikhangile ebesikhokhela
umthetwan uXolo uhulumende useze wavuma ukubana iplazi lemazoe lapho axotshe khona abantu ekade behlala kulo lizaphiwa unkosikazi Grace Mgabe.
Sikhangele ukuqhubeka okudonselana kwamabandla okusebandleni leZANU PF.
Lolu ke yilo udaba esikhuluma ngalo lamhlanje ku-Live Talk lingayikatshana. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.